ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misuwe na uzedu za nasi chishanu chikumi 23-2017. Musangano we Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft, CODEPA, unopera mubulawayo nasi vamwe vanoita mabasa emaoko vachiti musangano uyu wabatsira kushambadza zvavanogadzira. Masangano emachechi osangana nechipiri svondo rinouya kuti azeye urongwa hwesarudzo dzegore rinouya. Vanhu vanopesana paurongwa hwemubatanidzwa hwemapato anopikisa, vamwe vachiti hauchapa nguva yekuti mapato aya anyatsobatana sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Zimbabwe inochema kushaya kwevaimbo vemutungamiri weBotswana vaKetemile Masire. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gakava riripo pamadomerwo anoitwa magamba enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Musakanganwezve kuti pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reVOA Shona. Tiri kutarisa mumanzi wemuchakabvu Combat Chiefs. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.